Yeah, I was 10. Sarudzo neshanduko, ama dzakapanduka, ama dzedu made it very clear. Kuti takudya, do not ever show your face here, yeah, atingataputsi. But if you got it, we can share, kana takumusha. Ango kapane zvanga maputa, when you made plans, amuna ututsa. When we shake hands, tine kakutya. Sarudzo neshanduko, ndinomuka, easy, then don't meditate, ndiri pa zero fear. Abana zvandiriku hesitata, udza getoriya, Mr. Oliver no shereketa. If I drop a tip, usakasire kucelebrate. I'm up today, I got stuff today. Rikuda kubatanidzwa, 9 kuseni, dia aspa 10, ada kubata vis. I get up, work and repeat. Level in my status and my worth in the streets. And then I murder, dead to the beats. Kuma power kune vasikana that would work for the shisha. But I'm fed up with the skits. Inanjada drama, my regrets, ni my risk. Andiafamba-famba, ndiri panets, ni pa my disc. Pamba ndichatama when I turn 26. And I'm finna blow up beyond. Pray I stay humble, ni satange kuti don't. Sarudzo neshanduko, hama dzakapanduka. Hama dzedu made it very clear kuti takudya. Do not ever show your faces here, atikataputsi. But if you got it, we can share, kana takumusha. Ango kapane zvanga maputa. When you made plans, hamuna ututsa. When we shake hands, tine kakudya. Sarudzo neshanduko. Chakasaka kuti mutuke vageresi, mubuke vabereki, musunge magemensi, mubure maheresi, mfukute matenesi, kufambira nenyaya dzisidzenyu kumateresi. Tadza kana kukoncentrata, tadza kana kutonogeza, daenda utsa kule, asi vakafa nemukondobere. So then I get high, stress then I sleep, apana wandoudza cause the pressure man is deep. Andisi kuseka and I swear ndakabipa, every hour kune vasikana that are searching for a key. But andisi kuketa, ina andisi kuleka, andisi kene mamero, andisi swe paskero boy. Sarudzo neshanduko, hama dzakapanduka, hama dzedu made it very clear kuti takudya. Do not ever show your faces here, atikataputsi. But if you got it, we can share kana takumusha.